Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 27, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yeby-election kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Asi sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kune varairidzi vakadzidziswa neZEC kuvhotesa vakadzingwa nevamwe vakuru veZEC nezuro manheru vachinzi nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zinara inozivisa nezvehurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatollgate kanove kepiri mwedzi uno. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kufainari ye2023 World Cup mushure mekunge yarova Zambia makwikwi egadziriro rekuenda kumakwikwi epasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yeby-election yanga ichitwa nhasi kutsvaga mumiriri wegokwe kabuyuni muparamende yafamba zvakanaka sezvanga zvakatarisirwa. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti vakwanisa kuvhura nenguva dzanga dzakatarisirwa vachitarisirwawo zvakare kuvhara nenguva dzakatarwa. VaMangwana vanoti zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa mangwana sezvo kuine dzimwe nzvimbo dzinogona kunonoka kufambiswa kwemagwaro ekuvhotesa nekuda kwemamiriro emigwagwa. Mugadziriro yesarudzo iyi, vatsigiri veZANU-PF nevatsigiri veCitizens Coalition for Change vanga vachipomerana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vakwikwidzana musarudzo iyi ndavaKosten Muguti vebato reCitizens Coalition for Change navaSpencer Chuma veZANU-PF. Sarudzo iyi inoitwa kutsiva vaimbowa nhengo yeparamende vaLeonard Chikomba veZANU-PF avakashaya mutsauna yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMangwana pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo yegokwe kabiri dzirikufamba zvakanaka kutsvaka kudaiso vanhu vari mumitara vachikata mavhoti avo. Tabvira mupolic station dzedu ese nasevhen makuseni tiitarisa kugara mupolic station dzedu nasevhen manheru. Vanhu vari kuvhota environment ii yakanaka nenyararo dzedu dzirikufamba zvakanaka ruzhinji tiona vanhu vakawanda vauya hatiatinotiatinga kupai pesendeji asi taona vanhu vazhinji vachiuya tiona mabasa redu kufamba zvakanaka. Asi zvive zvekare tine dzimwe nzvimbo dzinechokuita setireni yekune gokwe vamwe mapolic station ari munzvimbo dzinemakosa mbizi asi inotarisa kuti nhasi zvizhinji zvinge zvichitya asi mangwana ngepakunakubuda maresult edu.
Tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa neZEC kuve mapolling officer vari varairidzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru veZEC vachipomerwa kuve nhengo dzebato reCCC. Ichokwadi here ichi?
Izvozvo hatisi chokwadi, isu hatina incident yaripotwa inechokuita nezvinhu izvozvo yatingada kuzivisa varuzhinji. Asi hatinogozivisa ruzhinji kuti basa reZimbabwe Electoral Commission kudiploma officer yainenge yatrena iyo. Asi izvo kuti kudzimba kwevanhu hatina shoko rakadaro.
Tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni, hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi?
Zvatataura kuti hakuna mhirizhonga yasati tanzwa. Kana kune zvakaitika kumasure kwetakanewa tizopiwa neZimbabwe Republic Police tigozvitarisa tigozongorora, asi isu hatina chatati tapiwa so far. Asi basa redu rikufambira zvakadi zvakanaka, vanhu vari kukasta mavhoti avo.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kugokwe kabuyuni neStudio 7. Asi sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ichokwadi kuti kune varairidzi vakadzidziswa nezeki kuvhotesa kana kuti mapolling officer vakadzingwa nevamwe vakuru vezeki nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuve nhengo dzebato rinopikisa reCCC. Tabata mutungamiri weAtuz Vaobet Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tine varairidzi vanga vakasarudzwa neZimbabwe Electoral Commission kuti varane maelections by election iri kuitwa kukabuyunu. Vakadzingwa vachinzi havana muripo wavachazopiwa. Vakadzingwa vanonzi vanotaura ivo vachiti vakadzingwa nevanoitwa vamukwananze vaishanda nema ward election officers vachitenderera vachidzinga vavaiti ivo vanhu vanotsigira bato reCCC. Mukatarisa macitizens aya anove maticha haana mapositions aanohodha mupatiyo yeCCC uyezve havana kumbobvira vaikambeinera. Saka zviri kutotishamisa kuti kana mumwe murayiridzi akudzingwa basa kunzi achatenderwe kuti atorana maelections nekuti ari kunzi anofungidzirwa kunzi akapiwa mukana wekuvhota anovhotera CCC. Zvoreva here kuti yaabanned organization nekuti mamwe maticha chero mumwoyo mavo achabvumizwe kuti atombofunga zvokuti ndikapiwa mukana wekuvhota ndingaivhoteri.
Masvitsa here nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission kuzek uye kana masvitsa vari kuti nenyaya iyi
hongu itori kuZimbabwe Electoral Commission nekuti maofficials ari kudzinga varairidzi ava ndevezek. Isu chatiri kutochema nacho ndechekuti vanhu ava vanga vaine malegitimate expectations ekuti tarekrutwa tatrainwa vari kutarisira kushanda vachiwana muhoro. Rabasa rezeki kuti richipuruva maallegations avo. Dambudziko raitika nderekuti varairidzi vacho vari kutya nekuti vanenge vachitoshishidzirwa zvakare. Tiri kuzama kuti tiwane vanhu vanga vabatsire kuti vakwanise kuwana kanzeringi vazive kuti zvakakosha kuti kana nyaya dzakadai dzaitika vaendewo kumatare vachikumbira kodzero dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti Atuz Vaobet Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Zinara yazivisa nhasi nezveurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatolgeti mumadhora emunyika kutanga nemuvhuro unouya ako kanenge kave kepiri mwedzi uno. Zinara ichikwidza mutero uyu mushure mekukwidza zvakare musi wa3 mwedzi uno. Mugwaro raburitswa nhasi Zinara inoti mitero mitsva iyi ichange yakamira yakati motokari diki dzinenge dzotarisirwa kubhadhara chiuru nezana remadhora emunyika kubva pamadhora mazana masere, makombi achitarisirwa kubhadhara chiuru nezana nemazana matanhatu ane makumi mashanu kubva pachiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora emunyika. Mabhazi anotakura veruzhinji anengewobhadhara madhora emunyika zviuru zviviri nemazana maviri, marori achibhadhara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu emadhora. Magonyeti anenge obhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu emadhora emunyika. Miripo yemadhora ekuAmerica inonzi haisi kuchinja. Mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera vanofamba nemabhazi nedzimotokari sezvo varidzi vedzimotokari nemabhazi vachingosunda mitero iyi kune vanofamba nemabhazi. Ngatinzwei vachitaura.
Danho ratanga tingatarisire izvi zvinoita kuti isuo veruzhinji tinge tichiomerwa zvikuru nekuti chiripo ndechekuti vemabhazi nevemuchovha vanongoisa mari iyo kuna pasenja. Zvino zvamuri kuziva kuti mari dzemuhoro idzi hadzisi kumbonyanya kukwira semakwidzirwo ari kuitwa zvinhu. Kana takatarisa kukwira kwaita mutengo wematogeti
tinoona kuti aka ndeke chipiri mukati memwedzi uno waAugust kukwidzwa nezinara kwemari dzematolgate vakambokwidza musi wa3 August. Chii chingadai chiri kuita kuti vakwidze vachimhanya kudai?
Maonero atiri kuita ndeyekuti vanenge vari kukwidzidza nane nemari yekunze panyaya dzereti. Ndo maonero ataita kuti vakuona kunge vasara zvikuru vada kuti mari ingoramba ichifambidzana nemari ereti inenge iripo pamutsika mutema. Ndo maonero edu nokuti hatinyatsonzwisise chikonzero chaicho chaicho chiri kuita kuti vange vachikwidza mari dzematogeti. apo vanhu tiri kutambira mari shoma uye zvakare tikuonawo mari shoma kutenderera kwemari kushoma zvikuru kana tichitarisa zviripo pamusika.
Tinoona kuti mari idzi dzakwidzwa mumari dzemadhora emunyika asi kumari yekuamerica hadzina chashanduka. Pane zvingarerukiro here mufambi?
Hapana chingarerukiro mufambi nekuti mari iyoyo inozongokwidzwawo zvakare kune mufambi.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama yamire nerongo munzvimbo dzakapoteredza muzinda wegwenya renuclear weZaporizhzhia nuclear power plant muUkraine, apo vaferefeti vepasi rose vari kugadzirira kuongorora muzinda uyu panjodzi yekuparadzwa neRussia iyi. Izvi zviri kuuya apo paita kurwiswa kutsva kwaziviswa nhasi munharaunda dzakakomberedza muzinda uyu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Evanice Munondo, avo vari kutaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita kuedza kukurudzira vanasikana vechidiki kuti vanyorese kuvhota, uyezve kuedza kupa dzidziso yekuti vanasikana vechidiki nemadzimai vasawanikwa ivo vachishungurudzwa.
Female students network takatanga nyaya yekukurudzira vanasikana kuti vaende kunoregister kuvhota, uyezve mazuva ano kuri kuitwa voter inspection, vaende kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa zvakanaka here muvoters roll. Tiri kuzviita under the campaign hashtag smart girls vote, patiri kutifamba tichipa information tine anononzi mameetup hubs atakaestablisha kumainstitutions vari kushanda nemastructures edu vari kufamba vachimobilizawo vasikana vakati wandei kuti vanoregister kuvhota, nekuti takaona sekuti vasikana nyaya dzekuvhota idzi vanenge vasinganyanyi kudzifarira nenyaya yekuti dzari associated nemhirishonga yakanyanya pamakiu pavanomira paya paya vanenge vachitomhirishongwa. Saka nyaya yekuti vanoregister for my election next year inyaya yekuti yakanaka nenyaya yekuti iwo sem vari chikamu chemayouth anokwanisawo kuti voice ravo rinzukeri kuzoshandira zvinhu muZimbabwe.
Ko, panyaya yekushungurudzwa kwevanasikana zvii zvamuri kuita sesangano?
Isu seFemale Students Network Trust mazuva ano takanyanya kutarisa nenyaya dzemaorientation tiri kufamba kumakoleji nekumaunivhesitis kuti tichisangana nevadzidzi vechisikana vari kutanga kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepamusoro. Saka pamaorientation ipapo tiri kuvadzidza zvakanyanya maringe nekuti zvinova nefreedom vakugara vega vahausesiri nevabereki, asi pane zvipinga izvo zvakanyanya zvichawanikwa ivo vangazvigadzirira seiko kuti vachinge vasangana nematambudziko aya vanozvifambisa sei, uyezve tichivavimbisa kuti isu tiripo pakuvabatsira pamatambudziko iwa yakaita sesexual harassment, nekuti inyaya yachekechera zvakanyanya muzvikoro zviri kukonzera kuti mastudents asakwanise kunge achibuda pachena kutaura nhau idzi kazhinji kana vachinge vambunyikidzwa nemalecturers. Saka tiri kuvadzidzisa nekuvapa shingiso nedzidziso zhinji yekuti kana vachinge vasangana dambudziko rakadai ngavasanyarare.
Sei muri kudaro?
Nekuti zvatakawana mutsvakurudzo yedu pari zvino ndezvekuti vana ava vari kuzonoripota nyaya idzi patopera nguva zvizhinji yatinoti evidence iya inenge isisipo. Unoziva kuti malecturers nedu dzimwe nguva vakachenjera vanoita kuti umboo hushaika. Saka tiri kufamba tichivadzidzisa kuti muchinge mauya kune sangano rakaita sesu eFemale Students Network riripo kumirira kodzero dzevanasikana ivava kuzvina vachatauri, nekuti vanoona kuti chero vakataura hapana zvinoitika ende hapana kugadziswa kwenyaya iyo, nekuti hapana mutemo uri kusunga mbalekishara zwa ningu wapara mwusha idzoto.
Shirongwa ishi shiru kutambirwa sei?
Swara wangu na rizabuti, shirongwa ishi wangu jifarira chwa kanyanya. Nini mchawo na tishitende la chwa kanyanya kuba investi. Tringa tishenda kuzono dhidza jindiso izuzo. Uye zwe tishinyato wapa dhidso ya kadzika. Yatino ti training pa shirongu ya. Nguni yato wapa zombo kana utimachuzi. Nikuti kana wachingwa sangane dambu ziku iluru, wano jifamisa si, uye zi, anga batiri wamu wa uusi, kuchu wawone kubatira wanawa. Njini, nikuti chukono tu wamu wana, baka tutaza kunyora vindu zao, ninyo ya kuti maticha, besides nje sexual harassment, wane ndi wamu uchaja, maari, zikuti kukudiwa jakati, kukudiwa jakati. Asi mkawono tu wanae wawa, tazini kumaticha training institutions, wana wane kwa shito batira fees, inenge ya kanangana. Nye marizu, zuzirengza hunzi, tipe marizu printing, tipe marizu kunomaka, tipe marizu malesensi. Shini shininge shakato charge wapa school fees. Saka tukuna utipaita uhuri, ipapo. Saka tukufama chizi sama student kuti. Tukieni student, anenga sangana damu zikero, kati batine kukurumiza.
Bakuru wezi koro, wari kutambira sei shirongwa shini?
Tukufara kuti, bakuru wezi koro, waka furama uka u, shirio kuti waruga uti tibatrani. Mchiti, peza damu zikiruri, rikupinda pa malekisharas. Saka nduunye ya chukufamba na hivende, chukuna sekuti, harukupinda mwereno chenda kutu, nukulana disemba kwa shifara. Wanakishara kati utara na u, kunya mwari kazururi ipapo, nukuti, tema platforms, kuma WhatsApp, wane kwa shikuta ura, nyaya tishunguka, tishwa shakata.
Aiwa, nguva yedu ndiyo ya itasha anji. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye, ndire mu Washington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa our lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava utolezwe nyati vanoisa chigaro vesangano remigrant workers association South Africa. Vanyati nesangano ravo vari kubatsira zvisharwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuzvipira kudzokera kumusha zvichitevera kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe exemption permit. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Migrant Workers Association msangano wakafonywa kuna 2011 after ma xenophobic attacks akaitwa ikoko. And then takaita kuti tizame kuti tuorganize vanhu kuti vanhu vasa just gara bachi funga kuti zvinhu zviri kufamba mushe and then next thing vona kuti vari kuattackwa. So takazama kuti tiende kuvanhu tichiti ngati sanganise my resources, not only my financial resources, but my resources ari kubva kwani. Because tiri kufunga kuti vanhu ma resources pashe zvavo. So tiri kubatsira kuti tiorganize vanhu. We have got a line that says we left Zimbabwe unorganized. We cannot afford kuti ti remain unorganized. So tinofanira kuti tiorganize vanhu.
Saka iye zvino muri kubatsira sei vane mazepu apera kushanda?
Nyaya yemazepu mukoma yakatanga kare 2010 tatiriko 2010 vamwe vedu tichienda tichiita mameetings ne Department of Home Affairs. Kune mdara anonzi Gerson Muti, unfortunately akashaya. Gerson Muti was very very receptive. Kanya chichi kamchira, achichibatira, achimuona kuti zvinhu zviri kufamba mushe. Then from BZP to ZTP, vaka employa project manager. And atina kugona kuti tisangane naye. So zvese zvakaitika from 2017 until 2021 tine matambudziko okusangana nevanhu vari kutungomira Home Affairs. So nyaya yekuti vanhu havasarenyuwera mapermit and all the stuff inyaya yekuti hatina kuwana mukana wekuti tiengage Home Affairs zvakanyanya. But some of these things zvakaitika because zvinhu zvakachinda muno muSouth Africa politically. Takaona kuti maelections akaitika and ANC yakatambudzika zvakanyanya. So iko zvino tiri panyaya yekuti vanhu vanofanira kuti vadzokere kumusha ovarenyuwe mapermit. And takaona kuti only 8,000 people vakarenyuwa mapermit. So iko zvino tiri kushandisa nyaya yekuti vanhu ngavauye kuoffice kwedu toita paralegal clinic where tinotaura kuti malegal implications enyaya iyi yakamira sei. Toita psychosocial support, toita ma voluntary repatriations nenyaya yekuti tiri kuita zvema sustainable projects ekuti vanhu vakadzokera kumusha vasadzoke futi kuSouth Africa.
Maprojekti api kana zvirongwa zvipi zvamuri kuvabatsira nazvo vanenge vazvipira kuenda kumusha?
Nyaya yakanyanya mukoma ndeyekuti tinota kuti vanhu vauye nemaideas avo. Tinota kuti vanhu vaone maprojects iwavo. Vanhu vanoziva kuti isi zvichashanda, ichi hazvishandi. But kune maopportunities akawanda kumusha. Tine office, takavhura office kuprowai. Last weekend tatiri kuBeitbridge tichisangana nevakoma vari kubva kuZimbabwe tichiita mameetings ikoko kumesina. Tichitaura kuti chii chichaita kuZimbabwe. Vanhu vanokutaura vari kutaura nyaya dzemaprojects akafanana necontract farming. Vari kutaura zvefish farming, machicken farming, mapig farming, especially kufarming area. But isusu tiri kufunga kuti maprojects achava kubando. Vanhu vanoziva kuti ichi chashanda. Let me give you another example. There are many machines that people can buy and produce products that can end up being exported to Zimbabwe. Not kuti vanhu vachashandisa maproducts iwayo kuZimbabwe chete, but vanogona kuvamanufacture kuZimbabwe then go export.
Iye zvino mune vanhu vangani vadzokera kuZimbabwe vamabatsira?
Ikwa zvino mukoma tiri kubatsira vanhu special people bari destitute. Tine vanhu vanobatsira vanhu ivavo, but iko zvino because mapermits grace period has isati ya expire. So people are just waiting for December, but because you know a lot of people are saying to us isusu tinota kudzokera kumusha.
Muri kushanda here nemuzinda weZimbabwe ikoko embassy pane zvamuri kuita kuti vanenge vaida kudzoka kumusha vabatsirwe?
Yeah, tine vanhu vaka approach embassy. So iko zvino vari kutaura neembassy. I think vanhu vakaona kuti maregulations acha relaxwa paborder kuti vanhu vagone kuti vatore property yavo muno muSouth Africa voendesa kumusha. So vanhu vekuembassy vakati vachabatsira kuti vanhu vadzokere kumusha. Ndakanzwa kuti kuchava neconference ichapa vanhu information about kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vatore life zvavo from South Africa vodzokera kumusha. But takanzwa kuti embassy is willing kuti ibatsire vanhu.
Manga makateerera kuna vabuto lezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kumafinal e2023 World Cup mushure mekunge charova Zambia mumakundano egadziriro ekuenda kumakwikwi epasi rose apera muSouth Africa nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaGems asimudza mufaro munyika. Mushure mekurova Zambia 59-42 nhasi masikati, ndokuwana tikiti rekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa kuDurban, South Africa. Mukuita izvi, Zimbabwe yabatana neMalawi, South Africa neUganda pazvikwata zvina chanomirira Africa kumakundano epasi rese aya. Mutambi anotambira kuAustralia Joyce Takaidza ndiye svondo rese angatyanda zvibodzwa kubvira musi uyo Zimbabwe yakarova Botswana ndokuzokunda Namibia, Tanzania uye Zambia nhasi. Chiri kunakidza ndechekuti Malawi, South Africa, Uganda neZimbabwe ndizvo zvekare zvikwata zvaive kumakundano e2019 World Cup kuLiverpool, England, uko Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere. Vasikana ava vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana mushure mesvondo rese vari kuSouth Africa vachikwikwidza ma2023 World Cup qualifiers. Totarisa mitambo yekaSolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yatadza kudimbura utungamiri hweFC Platinum iri pamusoro petafura mushure mekuita mangange 0-0 neZPC Kariba mumutambo watambirwa munyamunga stadium nhasi masikati. Chikwata chine mukurumbira ichi charamba chakasiwa nemapoints matanhatu mushure mekunge FC Platinum yacho yaitawo mangange 0-0 mukushanya kwayo kuungezi Platinum Stars. Chicken Inn iyo yangaiterao FC Platinum ne Dynamos. Yaruwao zvekare 2-1 ne Black Rhinos iyo irikuraridzwa na Stanford Sticks Mtizwa. Harare City yaitao mangange 0-0 ne Blawayo Chiefs izvo zvabudawo pamutambo wehwahwa ne Triangle. Blawayo City yarova yadha 2-0. Mimwe mitambo yePSL iri kumangwana apo Capes United iri kutarisirwa kufamba rwendo rurefu kunosangana ne Highlanders ku Baba Fields Stadium ku Blawayo. Herentals ine Tenax musumwe chetewo Manika Diamonds iri kusangana ne Cranbourne Bullets ku Vengere Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvino tokupai hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mafumo pamusoro pebira riri kuitwa kuLondon mangwana.
Kuchange kusingadaidzwi anonzwa kuUnited Kingdom nemusi weSvondo apo Gwenyambira rine mukurumbira Thomas Mafumo nevamwe vakadaisa baba Shero Alex Macheso Toki Vibes nevamwewo vachange vari kuridza pamutambo uchaitirwa kuAthena Hall kuLeicester. Vari kuronga mutambo uyu vaJob Mugugu veFab Entertainment vanoti akandike kutanga Gwenyambira Thomas Mapfumo nemuimbi ane mukurumbira Alec Machesu weSungura vari kuwanikwa ivo vachiimba vari pamwe chete pamwezve newechidiki Toki Vibes vachibatana vari pachiitiko ichi. Regai tinzwe hurukuro yandaita naThomas Mapfumo pamusoro pechiitiko ichi.
Aiwa vanofanirwa kutarisira music ka. Tine music yakawanda yatinayo isati yanzwikwa nevanhu, saka zvimwewo zvatinoona kuti zvichavafadza. Tiri kuridza kuya kunonzi kuAthena kuLeicester ndokwandiri yezvinezvi.
Pane mumhanzi mutsva here ungatarisirwe nevatsigiri venyu?
Vanoziya dzakareka dzataimbovaimbira, izvino tine zvimwewo zvakasiyana siyana.
Kune avo vangange vasati vatenga matikiti muri kuti chii?
Aiwa tiri kukurudzira kuti ngavauye nokuti shoo yacho ishoo yakakura. Kunana Macheso vari kuyawo kuzoridza, nesu tinenge tiripo nevamamufana anonzi hanzi Toki Vibes kuita sei anoita zvemadancehalls. Saka vanhu vese ava maartist anenge aripo achiperforma, saka tinoona kuti ishoo ichanakidza vanhu zvikuru.
Vazhinji vanoti Mukanya ndivo vanowanzoimba nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Mazuwano muri kuona zvakamira sei?
Hazvina kumira zvakanaka zvinhu, hazvina kumira zvakanaka kumusha kwedu uku. Chitori nedzimbo dzacho dzakawanda zvinhu zviri kuitika kumusha kwedu. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvedu. Nyika iyi haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kushupika ka, vanhu vari kutambudzika kumusha uku. Saka tinoda kuti tione kuti dambudziko iri rinopedzwa sei. Vanhu vakashaisa musoro pamwe chete kuti vapedze dambudziko iri vacharamba vainaro dambudziko racho. Vanhu vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete, vatarise, vaone, vaongorore nyaya iyi. Inyaya hombe yekuti kupedza 42 years muchiita zvamuri kuita izvi muchistruggle haisi nyore, kwete haisi nyore. Saka vanhu vakasabatana, kana tichitaura kubatana kwevanhu hakusi kuti hanzi ZANPF kana kuti neCCC GTI, watotaura vanhu pachezvavo, tosiya zvemapati. Vanhu ngavabatane vazvisunungure, vakasabatana havambofa vakasununguka.
Titsenhuraiwo karwiyo, vamwe vangati tete mavhia muna umbotaura naMukanya.
Aiwa, ndikwanisi kudaro. Vanofanira kungodizwa, vanonidzwa nevoisi ravo.
Tinotenda Marvelous, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musero yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti sarudzo yeby-election kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Chikwata chenhabvu chenetball chemadzimai chinobudirira kuenda kumakwikwi efinari ye2023 mushure mekurova Zambia. Tava tashuka kumagume churongwa chedu. Ndokusia mina ntunga milinkomo. Anukuwene kai. Jini chonga kandemiri. Ndrimu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.